akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina kubvumbi 16 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika wasvika pavanhu 23. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinokurudzira hurumende kuti iwanise vanhu munyika mvura yakachena kuti vakwanise kurwisana necoronavirus. Asi meya veguta reHarare vanokurudzira masangano anorwira kodzero dzevanhu kuti abatsire kugadzirisa zvinhu pachinambo chekushora avo vari kuedza kugadzirisa zvinonetsa. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwasvika pavanhu 23 mushure mekunge vamwe vanhu vashanu vabatwa zvekare nechirwere ichi kuBulawayo. Bulawayo yave nevanhu 10 vabatwa nechirwere ichi, ichiteverwa neHarare ine vasere, Mashonaland East ine vana uye Matabeleland North ine mumwe chete. Zvichakadaro, mashoko atumirwa kustudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezvirwere muAfrica reAfrica Center for Disease Control and Prevention anoratidza kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi muAfrica hwakwira kusvika pazviuru 16 ane 295,000. 16,285. Vanhu vafa muAfrica vanosvika 384 kana kuti 874. Vapora vanosvika zviuru 3 ane 142,342. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Mutungamiri wesangano revashandu reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vanoti vapa hurumende gwaro ravo rematambudziko ari kusangana nenyika munyaya dzekurwisana kupararira kwechirwere checoronavirus. Hurumende iri kuedzawo kunzwa pfungwa dzevashandi vevashandirwi kuti ione kuti yotora gwara ripi pakurwisa chirwere checoronavirus. Sangano revashandirwi reMCOS rakaudza Studio 7 kuti rakaendesawo gwaro rayo kuhurumende richitiwo rinoda rubatsiro. Gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vakati vari kuongorora magwaro aya. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vamutasa.
Ichokwadi kuti takapa gwaro redu kuhurumende nekumabhizimusi. Taipa gwaro riri kutarisa kuti nyika ina kumira zvakanaka chirwere cheCovid-19 chatekeshera pasi rose chiri kutambudzawo nyika yedu yeZimbabwe. Techitarisa maringe nevashandi, techitarisa maringe neupfumi hwenyika, techitarisawo maringe nemasekta akasiyana siyana emabhizimusi.
Kozvi zvamakaona muongororo wenyu?
Takaona isu kuti chirwere ichi chichatambudza nyika ino nokuda kwekurasikirwa neupfumi, chichatambudza nyika ino nokuda kwekurasikirwa neupenyu, nokuda zvekwourwere, zvichatambudza vanhu vazhinji nemhuri zhinji, chichatambudza zvenyika ino nokuda kwezvirango zvichatorwa nehurumende zvakaita sema lockdown zvinogona kushunguruza kana kuunza urombo kuvazhinji uyezve zvichaita kuti vanoshanda vashandi vari mumakambani navashandi vanozvishandira nemabhizimusi vave nekumanikidzika zvakasiyana siyana ndozvotaitarisa mupepa redu uyezve techipa kuhurumende nevemabhizimusi zvatinoongorora nokufunga kuti zvikagadziriswa zvinoita kuti nyika irerukirwe panguva yakaoma kudai.
Ndezvipi zvamakaongorora izvi?
Takaongorora tikaona kuti nyika ino inoshambadzira zvinhu zvayo kunze kwenyika uye isuwo tinotenga zvinhu kunze kwenyika nokuda kwechirwere nematanho ari kutorwa nehurumende dzakasiyana siyana tichatadza isu kuti tigone kuendesa zvinhu zvedu kunze kwenyika uye kuti tiwane zvimwe zvinhu zvinobva kunze kwenyika. Saka izvi zvichakanganisa upfumi hwenyika zvakanyanya nokuti muno tinoda zvinhu zvekunze kuti tigadzire zvimwe zvinhu zvatinoshandisa muno nezvatinogadzira mumakambani edu uyewo tinotengesa zvinhu zvedu kunze tichiwana mari yekunze. Ichi ndo chinhu chokutanga chitakaona kuti chichakanganisika nokuti hapasina kufamba vanhu havachafambi nendege vanhu havachafambi sekufamba kwavaita vachinohodha vachinoshambadza vachinotenga nokutengesa.
Ko panyaya yezvekurima apa
takaona zvakare kuti nyika ino inorarama nokuda kwezvirimwa zvikuru sei nguva yatii takatarisana nenguva yekutengeswa kwefodya pasi munyika ino kune vepasi rose. Chirimwa chinotipa mari yakawanda kwazvo makore apfuura asi pari zvino tiri kuona kuti zvatokanganisika futi nokuti vatinoshambadzira vachava vasingagoni kuuya zvoita kuti pave nematambudziko ekufambisa chirimwa chedu negoho redu zvoitazve kuti pamwe nemitengo inobva yadzikira. Saka zvinhu zvichakanganisa zvenyika. Nyika ino inorararamazve nezvicherwa zvakasiyana siyana diamond, platinum, chrome, gold. Saka tiri kuona kuti mitengo inogona kuderera nokuda kwekuti pasi rose vanhu vari kushungurudzika nenyaya yechirwere. Saka mitengo yezvirimwa ingagona kuderera zvokanganisazve kuti upfumi hwenyika yedu igare zvakanaka.
Mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinokurudzira hurumende kuti iwanise vanhu munyika mvura yakachena kuti vakwanise kurwisana necoronavirus. Human Rights Watch inoti kushaikwa kwemvura yakachena kunogona kuparamidzira ngozi yechirwere checoronavirus. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mazvinga vaudza Studio 7 kuti ongororo yavakaita muHarare nenzvimbo dzakaipoteredza inoratidza kuti kana nyaya yemvura ikasakurumidza kugadziriswa ichakonzera dambudziko guru.
Sesangano reHuman Rights Watch takaita tsvagurudzo tikaona kuti munyika yeZimbabwe chirwere checoronavirus COVID-19 chakasvika panguva yakaoma nekuti nzvimbo zhinji matunhu mazhinji maguta mazhinji muZimbabwe havana mvura yakachena yakakwana yekuti vashandise. Tinoziva kuti kudzivirira chirwere checovid-19 kunosanganisirawo kuti vanhu vapote vachigeza kakawanda kugeza maoko nemvura yakachena. Zvino kana pasina mvura yakakwana iyoyo vanhu havagoni kuti vatevedzere zvinodiwa kuti vagare vakashambidzika.
Ongororo iyi makaitira kupi uye makabuda nei?
Takafamba muguta reHarare muchitungwiza kuEpworth, kuRuwa nekuNorton tikaona kuti zvachose vanhu vakawanda havana mvura. Vanenge vachienda vakawanda vari matutu nematutu kuzvibhorani kunochera mvura vachipedza dzimwe nguva zuva rese kana usiku hwese vari pachibhorani kuti vawane mukana. Pazvibhorani apa panenge pakazara uyezve kugojora chibhorani kuya kuya vanhu vese vanenge vachiti auyawo anenge achibata simbi yechibhorani auyawo achibata simbi yechibhorani zvinova zvisina utsanana hwakanaka. Takaonawo zvekuti kune vamwe vari kuchera mvura mumigodhi mukuchitungwiza, kuna Nabudiriro, kuna Namabvuku Tafara nekuEpworth. Mvura iyoyo inenge isina kushambidzika.
Say Human Rights Watch, chamunoda kuona chichitwa chii?
Zvino chikumbiro chedu seHuman Rights Watch kuhurumende yeZimbabwe, ichishanda pamwe chete nevanotungamira maguta vemakanzuru, kuti vakwanise kuti nenguva ino yakatorwa matano ekuti vanhu ngavagare mudzimba vasabuda kuda kuti kudzivirirwe chirwere checoronavirus. Panguva iyoyi hurumende ngaiwanise vanhu vese mvura yakakwana kuitira kuti varambe vakashambidzika. Izvi zvinogona kuitika nenzira yekuva nezvibhorani zvakawanda zvine mvura yakanaka kuti vanhu vasanyanya kumanikidzana vachiungana pazvibhorani zvishoma. Uyezvewo hurumende nemakanzuro ngavakwanise kuisa matangi emvura panzvimbo dzakasiyana siyana nyika yose kuti vanhu vawane mvura vagone kutevedzerawo zvinodiwa zvekuti vasaungana, uyezve zvekuti vagare vakataramuka, uyezve zvekuti vapote vachigeza maoko nguva nenguva.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica Vadyo Wamavhinga vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Asi meya veHarare vaHerbert Gomba vanoti hapana asingazivi kuti Harare ine dambudziko remvura kubva 1990, vachiti kanzuro yeguta reHarare pamwe chete nehurumende vari kuedza kugadzirisa nyaya iyi. Vagomba vanokurudzira masangano anorwira kodzero dzevanhu kuti abatsire kugadzirisa zvinhu zvinonetsa pachinambo chekushora avo vari kuedza kugadzirisa zvinhu zvinonetsa.
Ndinonzwa kushushikana zvikuru kana masangano achingobudisa nhau yagara inozikanwa yane makore anosvika 30 Harare ichinetsikana kuwana mvura. Ndanga ndichifungidzira kuti yanguva yekuti tinge tiri vanhu vanobatana takatarisa solution, pane kuti tongoramba tichidzoka kuvanhu tichiti Harare ine mvura shoma, Harare ine mvura shoma, Harare ine mvura. Inziyo yakuzikanwa yagara iri kuzikanwa makore nemakore kuti tine dambudziko iroro. Saka zvabuda mugwaro rakabudiswa ne Human Rights Watch yamukutaura inyaya inongodzokororwa sekutaura kwatinongoita. Zvechokwadi chaizvo pariri zvino hapachada kuti tirambe tichidzokorora kutaura matambudziko isu tichitoaziva kuti ari pekare. Ndinoapila kuvanhu vose vangava maresident associations, mahuman rights watch, magweta, maresidensi, hurumende, kanzuru, munhu wese anogara muHarare nemacities matowns akakomberedza Harare anachitungidza Norton Airport Rua, tose kuti haichazi nguva yekuramba tichidzokorora zvatinoziva, inguva yekuti tiise pfungwa tivake kuti tigadzirise mvura iwanikwe. So tiri kuti kwete ngatichibvei pakukurukura dambudziko tiende kumasolution tifambirane nenguva. Zvakaipei kuti Zimbabwe Human Rights Watch magweta andinonzwa kuti anoisa makesi against kanzu nehurumende, tibatanidze shoma iyoyo, mari iyoyo neyatinayo nedziri iri muhomwe dzevanhu, tiise solution. Zvakaipei pane kuti tirambe tiri murenje tichingotenderera tichiti mvura yakadai haina kuuya, yazouya, yashayikwa, yawanikwa, tambudziko anetsa muguta for the last 30 years.
Chimwe chavataura ndechekuti vanoona kuti vanhu vanoungana pazvibhorani kwezvava rese, uye anenge angouya unobatawo pombi iyoyo, angouya anobatawo pombi iyoyo. Pane chamuri kukurudzira vanhu kuti vaite here maererano nenyaya yeutsanana kana kuzvidzivirira papombi dzezvibhorani?
Ichokwadi seguta takamobhiliza masanitizers, tikamobhiliza mapurisa ekanzuru nemaresident associations ari progressive akaita sana CRA, ana Harare Water Alliance, ma CSOs akaita sana Harare Water Alliance, ana kushitungwezandozivisa kuna na Chitres, watirikutofamba nemabhauza tichipa vanhu mvura, tichipa vanhu masanitizers maboreholes, tichironga macues kuti paite social distancing macues nyange tikuda mvura. Ndo mabasa atiri kuita ndandichitaura ndichiti kutaura bedzwa kungoti tiri kuona matambudziko hazvidetseri, asi kuti vauye vabude pachena kuti ari mhonzi Zimbabwe Human Rights Watch ndiani, ouyawo oparticipate obatana nevamwe vari mundima tichisakura tiri pamwe chete, ndo zvinobatsira, ndo zvinoita chirwere chisapararire.
Avo vange vari meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vari parunare nestudio 7 kuHarare. Zinosvika miriyoni imwe chete dzinoda rubatsiro dzakasharwa neboka rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu reSocial Welfare Department kuti dziwane rubatsiro rwemari yakaunganidzwa nehurumende yekubatsira vanhu munguva ino yedambudziko recoronavirus. Dzaitarisirwa kutanga kugamuchira mari idzi kubva kuhurumende nezuro. Bepa nao reHerald rinoti hurumende yakaisa parutivi mamiriyoni mazana matanhatu emadhora, izvo zvichaita kuti munhu ega ega awane madhora mazana maviri ekubatsirikana. Mukuru werimwe sangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vanoti vakatambira nemufaro danho rehurumende rokutanga kupa rubatsiro urwu sezvo nhengo dzavo dzakawanda dzakakwanisa kunyoresawo kuti dzipinde muchirongwa ichi mushure mekunge vapiwa mukana wekuti vanyoresewo.
Ndinoda kupupura kuti shoko rekuti mari iri kutanga kupinda nhasi, takarinzwa shoko iri rakabva kuhurumende kuburikidza naminista, vari ku one of the ministries iri kudila nenyaya idzodzo, Social Welfare ne ministry SMEs. Asi hapana memba yedu yati yatiudza kuti yawana mari iyi, saka muchidimbudiri kungoti nyangwe zvazvo pane kutarisira kuti mari idzi dzichapinda pari zvino, hapana memba yedu yatiudza pachena kuti yawana mari iyi. Vanhu vakatanga kumirira kuti mari ipinde.
Tichiona iyo mari iri kupiwa iyi wawadzai mazana maviri emadhora kana kuti $200, imari yamunoti inobatsira zvakadii kunhengo dzenyu?
Chokwadi chiripo ndechekuti $200 haisi mari inogona kuti tingati inokwana, nokuti tikatarisa makwiriro aita mapraisi ezvinhu, ndofunga ndeimwe nyaya yatanga tine nyuto isusu seboka revhiseti kuti hurumende ngaipindire ibatsire kuti mapraisi asaramba achikwidzwa. Ndofunga pakangoanaunzwa neutungamiri hwenyika kuti takupinda mulockdown, takaona kukwidzwa kwemaprices nemaretailers mazhinji, ende izvi zvaireva kuti chero mari yatatakatarisira haisisina value yainga inayo kubva panguva yanga yatarwa kuti tichawana mari. Zvoenda futi nenyaya yekunonoka kuuya kwayaita mari iri kungoramba ichingodyiwa neinflation, saka imari shoma chose ikata saizvozvi $200 haichakwani kutenga zvinhu zvatingati mabasic commodities, mahombehombe atinotarisira sakata sau mafuta, shuga, izvozvo zvokuti vanhu vakwanise kurarama hazvichakwanisika kuti 200 ikwane. Saka imari shoma zvayo, tinongotarisira kuti patinenge tichiramba tichienda mberi hurumende uchatarisa kuti pave nokuwedzerwa kwemari iyi kuti ikwanise kunge ichireva chinhu kana yapiwa vanhu vaisirwa maaccounts avo.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vange vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Kroniko, hurumende inoti vashandi vese vanonzi vaende kumabasa pamazuva ano apo vanhu vachinzi vagare mudzimba dzavo vanosungirwa kuongororwa kana vaine COVID-19. Mukronika omekare, Thorngrove Infectious Diseases Hospital kuBulawayo inonzi nezuro yakagashira murwere wayo wekutanga ane chirwere checoronavirus. Munewsday MDC Alliance inopomera hurumende mhosva yokusaita hurukuro dzakakwana nevamwe pamusoro pekuudza vanhu kuti vagare mudzimba dzavo mukurwisana nechirwere checoronavirus ichiti vanhu vakagara vachinetseka vape kufa nenzara vari mudzimba dzavo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoti makasimba here mukoma Jonga, mukoma Blessing Zulu, nana mukoma Tanonoka Wande, nana Siso, ana Tete Mavelasi. Ini ndoda kutaura zvangu nepamusoro penyaya yechirwere cheCovid-19. Ndichiti wanhu ngavagare mudzimba, sekutaurwa kwazvakaitwa nemadhokuta kuti wanhu ngavagare mudzimba kwenguva yakati. Nekuti kupikisana nemadhokuta hapana zvekunobatsira. Wana chizopera nechirwere wakawanda. Ngatingoteerere nguva diki diki yakataurwa iyoyo tombogara mudzimba tichiona kuti chirwere chinopera here kana kuti asi sekutaurwa kwazvakaitwa nemadhokuta kuti kusvika panguva yakati timbogarai mudzimba timboone kuti chinopera here kana kuti chinoita zviri nani timbogarai mudzimba panguva ino. Saka wanhu ndandirongokumbirisa kuti titeerere mashoko akataurwa navana chiremba tomboona zvinofamba sei. Tisapikise wana chiremba kuti ini ndakuwara nenzara saka handotobuda chete asi zvichizoisa utano hwedu panjodzi. Ndotaurawo panawo ari kwamutarawo wakuita huori hwekunyora mazanupiefu chete pachikafu padambudziko rakadaisowo. Hapadi kuti titarise kuti iwe uri wekupi, ini ndoera mutupo wakati, ndoera mutupo wakati. Saka iwe zvausingayeri mutupo wandinoyera. Saka chikafu hauchiwani. Padambudziko rakadai pakuda kuti tingobatire pamwe semaZimbabwe. Chionere pamwe, pasaite kusarurana kuti iwe uri webato rakati, iwe uri webato rakati. Ndatenda.
Makadini makadini muri yeZimbabwe, ndinofarawo nokupinda pachirongwa ndichipawo pfungwa dzangu maererano nemararamiro ari kuita vanhu munyika. Ini ndinonzi Madzibaba Josephat. Ndiri kuSouth Africa kunonzi kuWitbank. Ndaingokumbirawo hurumende yavamunangarwa kuti dai yagonawo kuitawo tsenyoro yaitawo kuti ipewo mukana wekuti timbodzokawo kumusha. Hunga hazvo zvakaoma chirwere chiriko asi kune vasina totestiwawo tombodzokera kumusha sekuti zvatoomera nzara. Nzara, nzara, nzara. Tichazotogumana taakutoita mukurumbirawo kunzi tabatwa tichiba vanhu vekuZimbabwe nenyaya yekuti zvinhu zvatiomera kuno. Saka ndaikumbirawo kuti dai zvasi mashoko anga asvikawo kuhurumendewo kuti icheukewo vari kuno. Takauyawo kuzotsvaga muno muSouth Africa. Zvino kana zvaoma zvinoreva kuti mukusaka kwedu tinoita fanana nababa vaenda kundovhima. Zvino vaenda kundovhima wodzingirwa neshumba kureva kuti zvinhu zvinenge zvaoma. Saka zvinodawo kuti tichibatsirwawo nevari kumusha sekuti takauyawo kuzotsvaka. Nzara yaoma, taomerwa, taomerwa zvakanyanya zvekuti mavhiki matatu atakatasa nawawa anotoita segore. Saka shuviri yedu yanga iri yekuti dei tatenderwawo hedu tadzokerawo kumisha yedu sekuti tongoendawo tongonodyawo zvishoma izvozvo zviriko zvacho pane kuti tifire muno nenzara. Ndatenda zvangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri wenyika vaDonald Trump vazivisa kuti hurumende yavo haichapa mari kusangano rinoona nezveutano pasi pose reWorld Health Organization vachiti sangano iri harina kuita basa zvakanaka pamusoro pecoronavirus. America inobatsira World Health Organization nemari inoita mamirioni mazana mashanu emadhora pagore. Sengo batese, tabata nyanzi mwenezo utano Dr. Frank Guni kutipatita urire mamiru akaita chirwere ichi mu America uye nukutipa pungwa zavo panyaya ye World Health Organization.
Karina, sikirukona kuti ratae garoche nje zavano zaku itika parizino. Takuona kuti wandu wevanu varikufa urukuramba uchikwira. Zvinoreva kuti vanhu vazhinji vanga vakatapurirwa utachiona uhu vakazogomberwa nawo zvinova kufa. Parinhasi sezvamunoona takusvika 28,000 vanhu vatofa muno muAmerica, ukuwo vakatakura utachiona vakusvika 633,000. Asi hazvinevi kuti ndopazvagumira. Vanhu vamwe vachine utachiona vachiri nawo vasingazivi kuti vakahutakura. Asi tichao tiri kuonawo zvakare kuti wevandu wevanhu vatiri kuwana vaine utachiona pazuva kana kuti vari kuramba vachiparadzira utachiona watidzikirei nemhosva yekuti vanhu vari kuteerera kurudziro yehurumende yeAmerica nehurumende dzematunhu kuti vanhu ngavagare mudzimba vasaungana pakawanda vanongobuda kana zvamatikidzira kunotsvaga zvinhu zvakakosha. Ndingadewo zvakare kutaura kuti chimwe chataakuziva iye zvino ndechekuti kune vanhu vakawanda vari kufira mudzimba vaakufungirwa kana kuti zvaakuonekwa kuti vazhinji vavo vari kufa nechirwere ichochi checovid-19.
Dr. Guni, tanzwa zvikare kuti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vatiwo hurumende yavo haichapa mari kuWorld Health Organization. Munofunge nazvo izvi?
Izvi zvinhu zvaitwa pasina kudzikinzanisa pfungwa nekuti pari zvino nyika yese ine dambudziko rechirwere checovid-19, ndosaka ichinzi global pandemic, kureva kuti chirwere chakatekeshera pasi rese. Apa sangano rine kwanisa kubatsira nyika dzese dziri pasi rese ndiro reWorld Health Organization. Saka kubvisa mari kana kuti kumbomisa mari inoenda ikoko kunoita basa iroro kuti nyika yese isatambura nechirwere ichi hazvina maturo, hazvina udyere. Nekuti kunyima mari World Health Organization hakuna zvakunobatsira pari zvino, nekuti rubatsiro rwayanga yotsvapa kune nyika dzakawanda dziri pano pasi rungava rubatsiro rweruzivo, rungava rubatsiro rwemari, rungava rubatsiro rwezvikwanisiro rwaakuita rushoma kana kuti ruchatosvaikwa. Chirwere icho chikaramba chitekesera pasi chichazongopedzera chadzoka muno muAmerica zvakare. Saka zvinhu zvisina maturo izvozvo.
Dr. Frank Guni vari parunhare kuVirginia muno muAmerica neStudio 7. Nharira nekambo kavo Shanyai. Sezvo nguva yedu yapera, regai tipotarisa zvanga zviri munhau. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwasvika pavanhu 23. Sangano rinoona kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinokurudzira hurumende kuti iwanise vanhu munyika mvura yakachena. Asi meya veguta reHarare vanoti masangano anorwira kodzero dzevanhu anofanira kubatsiravo pachidambudziko chekushora avo vari kuedza kugadzirisa zvinonetsa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soko isika tisendaba.